Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vateereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, gunyana 30, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votarisirwa kutora mashoko avo kumuri yeZimbabwe, State of the Nation, mangwana masikati kudare reparamende. Upenyu hwevarwere woramba uri munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvabatana nhasi nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore makumi mashanu nematatu nyika iyi yawana kuzvitonga kuzere. Voruzhinji vokurudzirwa kufashaidza mvura yekunwa senzira yekudzivirira nayo zvirwere zvinokonzerwa nemvura isina kuchena. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora mashoko avo kumuri yeZimbabwe kana kuti State of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Asi bato rinopikisa reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa rinoti nhengo dzaro dzedare reparamende dzichatora matanho ekuratidzira panguva iyo vaMnangagwa vachange vachitaura sezvo bato iri risingacherechedze vaMnangagwa semutungamiri wenyika. Mtungamiri Nkomo Studio 7 abata mutauriri weMDC vaDaniel Molekele kuti tinzwe zvizhinji.
SeMDC tinoti hativhumi mabudiro maelections akaitwa last year kuti vaMnangagwa ndo vakahwina sarudzo. Tiri kuti vaChamisa ndo vakahwina. Saka ticharamba tichienderera mberi tichiratidzira semaMP kuti hatisi kugamuchira zvakataurwa kuti vaMnangagwa vakahwina. Saka mangwana tinenge tichiratidzira kuti tichiri kutoita mazano kuti mangwana tichaita sei. Because kwokutanga takapinda muParliament tikazobuda vapinda vaMnangagwa. Sechiviri takapinda muParliament tikagara pasi. Karamba kusimuka vakapinda vaMnangagwa tikazodzingwa nemapurisa. Chechitatu takaramba kutoenda kuParliament hatiri panze. Tane nzira dzakasiyana dzekuratidzira. Saka tichitoita final consultation kuti mangwana chiaita sei.
Saka pari zvino musati maziva kuti hamuendi zvachose kana kuti muchaenda mozobuda pakupinda kwavo vaMnangagwa.
Tichiri kutoita consultation kuti ticharatidzira sei kusagamuchira kwedu kuti vaMnangagwa ndo president. Namangwana tine plani yakutabuda nayo.
Asi veZANU PF vari kuti uku kutambisa nguva nekuti nyaya yesarudzo inyaya yakatopfuura kudhara uyezve vaMnangagwa ndivo vari panyanga.
Hazvina basa kuti vanhu veZANU PF vari kufunga kudii. Ndivo vakabaka maelection results. Saka vanenge vachishuvira kuti nyaya yacho ipere. SeMDC ndisi takabirwa. Saka hatisi kunyarara nenyaya iyoyo. Ticharamba tichiratidzira kuti vaChamisa ndivo vakahwina last year. Saka tiri kuenderera mberi. Hatina basa nezvavari kufunga vanhu veZANU PF.
Vanga vari mutauriri webato reMDC vaDaniel Molekele vari parunare muHarare naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Asi nengo yeZANU PF varumiririri weWulilima West muParamende vaDinge Muziputi vaudza Studio 7 kuti kana nengo dzeMDC dzakabuda muParamende vaMnangagwa vachitaura ndidzo dzinenge dzarasikirwa zvikuru. Vaputi vati vaMnangagwa vari kutarisirwawo kuzivisa nyika pamusoro pematanho ari kutorwa nehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika. kutora matano akawanda anosanganisira kuvaka madhamu pamwe nekutenga mishonga inochenesa mvura senzira yekupedza dambudziko remvura mumadhorobha nemaguta emunyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa zvazeiwa nedare remakurukota nhasi, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare razeya nyaya yekunetsa kwemvura uye harina kufara nenyaya yekuti kanzuro yeHarare yakavhara michina inochenesa mvura yeMorton Jaffrey isina kunzwa pfungwa dzehurumende. Vatiwo dare raumba komiti inosanganisira mapazi ezvemari neremvura kuti ishande nekanzuro yeHarare mukugadzirisa dambudziko remvura. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuronga kuti pave newaro wekuti mishonga chenura mvura yemakanzuru ese itengwe pamwe chete.
Government is working on a more centralized arrangement for the local procurement and production of water treatment chemicals for all local authorities.
Vatiwo hurumende yaita chisungo chekuti madhamu ekunzwi muda nenyatsime avakwe nekukasika senzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatiwo hurumende yave kubatsira madhorobha nemaguta ese munyika kuti atenge mishonga yekuchenesa mvura, vachiti pari zvino guta rekwekwe ndiro rega risati rabatsirwa nemari iyi. VaNcube vatiwo hurumende ichabhadhara zvikwereti zvayo zvemvura uye vakurudzira veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo makanzuru kuti akwanise kuvapa mvura yakachena. Zvichakadai VaNcube vati hurumende ichaverenga vanhu zvakare muna 2022 uye chirongwa ichi chinokosha mamiriyoni makumi masere emadhora. Vati vanotarisira kuti zvichabuda muchirongwa ichi zvichaziviswa muna kurume 2023.
So we should be able to produce figures and numbers within 6 months. Like in the past, we just take 2 years.
Tichaburisa zvatinenge tawana mukati memwedzi mitanhatu, kwete zvaiitwa kare zvekutora makore maviri. Saka muna kurume 2023 tichazivisa zvinenge zvabuda musensus.
Mune monyaya amai Mutsvangwa vati pane mabhanga matatu anoti CBZ, Agribank neStandBank achashanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture. Amai Mutsvangwa vatiwo vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda kumabhanga matatu aya uye vanotarisira kuti mabhanga achapinda muchirongwa ichi. Mumakore apfuura chirongwa ichi chakange chisina kujeka asi vanwe vati chave kuitwa pachena na uye mabhanga ndiwo ane unyanzvi hwekuziva vanokodzera kana kusakodzera kupiwa zvikwereti zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Penyu hwevarwere munyika hunonzi huri kuramba huchipinda munjodzi sezvo vana chiremba vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 pachipatara chikuru chemubulawayo chemupilo central nhasi mangwanani, vanhu vashoma vange vari kusvika muzvinorapa varwere vanenge vachibva kumba vange vachibatsirwa navana mukoti vachiri kudzidzira basa. Mumawadhi mange mine varwere vashoma vange vachionekwawo navana mukoti. Mumwe murwere anorarama neurema vaMalcolm Ndlovu vati vave nevhiki vachirwara nemudumbu uye vange vauya kuti vazoonekwa navana chiremba asi vanzi vadzokere kumba sezvo vana chiremba vange vasiri pabasa.
Hapana madhokotera ndakuuyenda kumba.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru wavana chiremba pamupilo central Dr. Solo Ayongwenya sezvo vange vachinzi vari mumusangano. Asi Dr. Mutavisi Bebe vanove munyori wemupilo Doctors Association vati vana chiremba vechipatara ichi pamwe nevekuUnited Bulawayo Hospitals uye munyika mose havazi kudzokera kubasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Dr. Bebe ava vakambovewo mutauriri wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association vatiwo pari zvino hurumende haisati yaita zvinobatika pakugadzirisa zvichemo zvavo.
Takamirira government kuti itipe mari yokuti tiwe kubasa, ndizvo zvatakamirira izvozvo. Tisati tapiwa mari tiri kuramba tiri mudzimba dzedu. Minista asati atipa offer inobatika tirikuziva zvoita akamboenda zvake kuAmerica ameno zvaangaendera ikoko obva kutaura kuti akutsoka nekukasika kuti atarise kuzvirikuitika kuzvipatara but kubva akadzoka hakukona zvaaita.
Pakuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara kana kwakatariswa varwere, Dr. Bebe vati havakwanisi kuziva sezvo asiri kuenda kubasa.
Hatizivi kuti varwere vokufamba sei kuzvipatara because hatisi kuenda kuzvipatara zvacho tiri mudzimba dzedu. Hatina mari yokuenda kuzvipatara.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Kuramwa mabasa kwavana chiremba kwasvika muzuva rechimakumi maviri nemanomwe nhasi. Mune imwewo nyaya, kanzuro yeguta reBulawayo inoti iri kushushikana nekuti vagari vari kuramba vachishandisa mvura yakawanda, izvo zvinogona kuzosiya madhamu anopa mvura muguta iri asisina mvura. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano nevagari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muguta panyaya dzemvura, munyori wekanzuro vaChristopher Duwe vakurudzira kuti vagari vashandise mvura zvine mwero. Act 4, Christopher Duwe. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu anosanganisira Inyankuni, Loanxema, Apanxema pamwe neUmzingwane, uye kwasara zvikamu makumi maviri kubva muzana zvemvura mumadhamu ari kushanda pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vadzidzi vepachikoro chepamusoro-soro cheGreat Zimbabwe University vari kuchema-chema mushure mekukwidzirwa mitengo yechikafu chavanodya pachikoro nezvikamu zana kubva muzana, izvo vanoti zvichaita kuti vatakatike nenzara. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vadzidzi vazhinji vanoti pamusoro pazvo chikoro chakavadzivisa kuti hachichakwanisi kuti vadye sadza nenyama nekuti yave kudhura. Nekudaro, vave nemazuva vachidya sadza nebinzi, mukaka pamwe nemakabheji. Chikoro chakawedzera mari iyi kubva kumadhora mashanu kusvika madhora gumi emari yemunyika pandiro yechikafu yoga yoga. Vadzidzi vanoti kazhinji vanodya katatu pazuva, izvo zvave kuita kuti mari yechikafu pazuva isvike kumadhora makumi matatu. Vadzidzi ava vanoti mari yakavawandisira sezvo vabereki vavo vasiri kukwidzirwawo mari dzemihoro uye vakaomerwawo neupenyu semunhu wese munyika. Mumwe mudzidzi ada kuzikamwa nezita rekuti Blapetso kuti asazoshungurudzwe nevakuru vechikoro anoti uwandu hwechikafu mundiro hwakatoderedzwa kunyange vakakwidzirwa mitengo.
Mamiriro aita nyaya dzechikafu pagizeti panapa zvakaoma nekuti taimbopiwa 4 slices dzechingwa asi mumwe musinonawana dziri 2. Mwemusimona wapuwa 3, theni pasadza hapa, vakungobika sadza nebinzi, zuru kwa kajiwa sadza nebinzi, ni mkaka chete, kwa kusina nyama, kutuku wa mashoke kutu kwanzi nyama, iliku nzi yaka pera, ili habacha kwanzi kuhote mwe nyama, asawarida kukwiza ama price hechikafu, saka zusashata.
Vamwewo vana vechikoro vanoti nyaya yechikafu iyi ichakanganisa kudzidza kwavo sezvo mabhuku anonetsa kunzvera munhu kana chinge akarumwa nenzara. Mumwewo mudzidzi ada kudanwa nekunzi muzvare Sasha Blond vanoti vave kutodya kamwe pazuva nekuti mitengo iyi havaikwanisi.
Netseka kuti toita sei ipapo, asi pane vana mai vanouya vachibikira pasi pemuti nevamwe vanenge vachingoya nechavanenge vabikira kudzimba dzavo. Takutongoita izvozvo but utano chaiwo chaiwo kapanenge pastori na dzimwe nguva futi kuti titi ndidye makuseni ndodya masikati ndodya futi manheru asichabatani nekuti maparents edu havasi kuwedzerwawo masalaries. Saka unongova kutongodya kamwe chete mapazuva masikati unonge usingachaji inenge yakunzi 001. Saka pakatotiomera sevana vechikoro ende kuti uwerenge udzidze une nzara kaasvibatani zvinhu zviri kutotiremera zvisingamboiti.
Mutauriri weGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vamhanya kuramba kuti havasati vakwidza mitengo yechikafu asi vari chikoro chavo hachina kusarawo nekuomerwa nekukwira kuri kuita zvinhu munyika nekudaro vanogona kuzokwidzawo.
Hapana chatichachinja pamutengo yechikafu chinowanikwa pagzu. Kutaura kudai izvi ndatobva kunotenga lunch yangu, mari dzataingobhadhira kutanga kwegore ndodzichingoriko. Asi kungotiwo vanhu vanofanira kuziva kuti tongorarama musame economic environment nemunhu wese seinstitution. Saka kuda zvichidawo panogona kuita kuti vanhu vangada kutarisazve kuti mari yatiri kubhadharisa ichiri kuenderanawo here nemararamiro ari kuita vanhu muZimbabwe.
Asi vadzidzi vanoti chikafu chakatokwidza kutanga nhasi uye vakatotanga kupuwa zvekudya zvichoma kutanga svondo rapfuura. Mumwe mudzidzi aramba kudomwa nezita rake achityira kudzingwa chikoro anoti mitengo yakatokwidzwa uye vakadziviswa nevanobika kuti havachadyi nyama.
Hakusi kunyepa, kuti chikafu chakakwidzwa. Mari yakakwidzwa plus futi vakatoreducea chikafu chavaiunza. Iyezve pavaisiti panyama iko zvino dzanguva beans nemacabbage. Saka tichaone kunaka kwechikafu chachona. Sezvo vakamboita pekutanga paya vachiramba kuti hatina kukwidza mafisi, hatina kukwidza mafisi. Tikasongoona kubva muchinyararire vadini vakwidza. Ndozva zvakangofana nezvavaita iko zvino pai pachikafu. Chikafu chataiwana change chakanaka. Asi iko zvino zvatakuwana, hachichazi chikafu chekuti chingadyiwa nemwana watingati ari kuuniversity ichocho.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi pachikoro ichi, Student Executive Council, kana kuti SEC, vatakudzwa ngadzuore, varamba kutaura neStudio 7 vachiti vanotya kuzoshungurudzwa nevakuru vechikoro. Uku vadzidzi vakawanda vari kuchema chema kuti vamiririri vavo havasi kuita basa rekuvamirira nemazvo vachiti vane rimwe nevakuru vechikoro. Kukwidza kwemutengo wechikafu kunouya apo chikoro chakakwidza mari yekudzidza pakavhurwa kotoro. Izo zvakaomera vadzidzi vazhinji vanoti vave nezvikwere zvakakura kuchikoro. Zvikoro zvepamusoro zvakawanda munyika zvinonzi zviri kunetseka kupa vadzidzi chikafu chakakwana nenyaya yekukwira kuri kuramba kuchiita zvinhu munyika. Apo upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana nasi zvabatana nezvizvarwa zvenyika iyi mukupemberera makore 53 Botswana yawana kuzvitonga kuzere. Botswana ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzakazvipira mukubatsira Zimbabwe kuti isununguke. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Botswana yakawana kuzvitonga kubva kunyika yeBritain musi wa30 gunyana 1966 muchiitiko charumbidzwa nevakawanda semukana wakaita kuti Zimbabwe ibatsirikane mukuwanawo kwayo kuzvitonga. Zimbabwe iyo yakanga iri pasi peutongi hweBritain zove pasi peutongi hwemushakabvuva Ian Douglas Smith mushure mekunge Rhodesia zvipa risununguko yega kubva kuBritain isati yadzokera zvakare mumaoko eBritain. Inonzi yakawana rubatsiro rwakakosha zvikuru kubva kuBotswana kusvika iwane kuzvitonga kuzere musi wa18 kubvumbi 1980. Mutungamiriri webato remavambo kusile Don Dr. Simbarashe Makoni, avo vakagara muBotswana kwemakore gumi mushure mekudomwa semunyori wesangano raSADC mugore ra1983, vaudza Studio 7 kuti Botswana yaive nhengo hombe chikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko munyika dzinosanganisira Zimbabwe, Mozambique, Angola, Namibia neSouth Africa.
Botswana yaive nhengo yechikwata chenyika dzaitsigira hondo dzerusununguko dzainzi muchirungu ma-frontline state. Nyika dzese dzanga dzakabatana nedzakanga dzisati dzasununguka. Chikwata ichocho pamwe chete nenhengo dzacho yega yega yakazvimirira dzakabatsira hondo dzerusununguko weAngola, Mozambique, Zimbabwe, Namibia neSouth Africa nenzira dzakasiyana siyana.
Dr. Makoni vaenderera mberi vachiti Botswana yakapa zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji upoteri pamuzindo vapoteri veDukwi refugee camp apo paichengetwa vanhu vaitiza hondo munyika.
Vaizochengetawo zvakare vanhu vaitiza munyika idzi kutiza udzvanyiriri. Vamwe vakangoguma vari vapoteri semuBotswana pamusha weDukwi, musha weBroadhurst maichengetwa vapoteri, kana kuti vamwe vacho vakazopfuurira kuenda kunopinda muvakarwira hondo.
Kama pakati penyika mbiri idzi unofadza ruzhinji rwevana veZimbabwe vanogara nekushanda muBotswana, izvo zvaita kuti vabatane nezvizvarwa zveBotswana mukurangarira zuva iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancistown vaPaterson Mushayabasa vaudza Studio 7 kuti kugokedzana moto kwenyika mbiri idzi ndiko kuri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigamuchirike muBotswana.
Zvagara zvinongoitika kwese hukudai zvanga zviri nyumbo zvainga ndaisina kubvumira. Saka kubvumira kweBotswana kuti vaZimbabwe vauye muno, it means pane kuwirirana. Mbozi pasina kuwirirana haungandopoteri kunyika musingawirirani nayo.
VaChristopher Chingwanangwana avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vati chikumbiro chavo chikuru ndechekuti Botswana iratidze zvakare chido chayakamboratidza munguva yehondo kuitira kuti ibatsire kubvisa Zimbabwe mumadhaka mairi nhasi mune zveupfumi.
kuti Zimbabwe ichinje idzokere panzvimbo yakanga iri. Vanobatsirana sei financially even nema ideas chaiwo kuti vachibatsirana vatongi vedu vari kuZimbabwe. Vono vapo pfungwa dzavo kuti mukaita zvinhu makadai 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 Zimbabwe inogona kudzokera panzvimbo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vanomene mufandaidza vati Botswana enyika yakabvira kare mukuchengeta zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Kubatana kweZimbabwe neBotswana hapana kudzitsaukanisa, dzinoda kuti dzishandidzane. Saka pakushandidzana kwazvo ikokoko zvinodarwa kuti ndiko kuchakura nekubatana kwenyika dzacho. Zvakabvira munguva yehondo nezvicharamba zvichienda mberi zvakadaro.
Vamukwetsi Masisi, mutungamiri wenyika iyi, vanga vari pakati pezvizvarwa zveBotswana zvasara zvichipembera zuva iri munhandare yeNational Stadium muguta guru renyika iyi reGaborone. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vari kukurudzira veruzhinji kuti vafashaidze mvura yavo yokunwa, zvikuru vari mumadhorobha, sezvo zvirwere zvemanyoka zviri kuwanda zvikuru kuvana vadiki. Dr. Manangazira vanoti bazi rezveutano riri kuedza kubaya vana vechidiki nhomba dzinovabatsira mukudzivirira zvirwere zvakaita sezvemanyoka, izvo zvinonzi zvatekeshera mumadhorobha nemaguta, zvikuru muguta reHarare, umo muri kumboenda muchishayikwa mvura yekunwa yakachena. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Manangazira.
Ichokwadi, Mavelas. Tine dambudziko rekushomeka zvikuru kwemvura kunyanyanyanya mumaguta kusanganisa neguta reHarare. Saka tinoramba tichingokurudzira kuvabereki nevachengeti kuti mvura yamuri kushandisa iyo yekunwa nekugeza midziyo ngaitritwe papoint pamuri kuishandisa. Kungave kuifashaidza, kungave kuikanda tumadonho twewater guard, kungave kuisa maaqua tablets kana kudonhedzera madonho eejik chaiwo. Zvinobatsira kuti utachiona unenge uri mumvura imomo hufe, usazokonzerese urwere. Nekungochengetedza mvura shoma iyoyo, tiri kuziva kuti iri kushomeka. Inoda kuchengetedzwa mumacontainers akachena kana muri kunochera yogara yakavharwa kuti isapinde utachiona. Maoko azwa, tinoziva kuti mvura icho ishoma, but maoko ngaageze kunyanyanya pakubata mvura kana kuti tapedza kushandisa zvimbuzi kana madzimai anoyamwisa vasati vayamisa mwana. Tinoramba tichingokurudzira utsanana ihwohwo, zvinobatsirisa zvikuru kuchengetedza utano kunyange zvazvo mvura ichishomeka. Tichingoramba zvakare tichikurudzira vanofanira kugaya mvura yacho kuti vanhu ngavarege kunyimwa mvura, nekuti zvinotidaidzira urwere kana rufu chairwo.
Mataura imi kuti vana vechidiki ndo vari kunyanya kubatwa nedambudziko iri nyanya remanyoka, mazera api, uyezve vabereki vangayadzive sei kuti vana vabatwa nechirwere ichi?
Kazhinji kana munhu ari kunzi ane manyoka, anenge ari kuita tsvina yakaita mvura, yakawanda mvura, haichanyatsofomeka zvinofanira kuita tsvina, uye anoita tsvina kanodarika kaanosiita mazuva ese. Saka ifrequency asi consistency zvakare yetsvina yacho yatinotarisa. Ana mai kana kuti vanochengeta vana vanoziva kuti mwana anosiita tsvina kamwe chete, kana kuti vari kuyamwiswa vaya vari kuita exclusive breastfeeding, mumwe mwana angatoita mazuva kana mairi kana matatu asina kuita tsvina. Asi zvakangonaka nekuti mukaka wamai unowanzowa absorbo wakawanda wacho. Saka change in bowel habit zvinobatsira futi nachitaura kuti aiwa indinosidai zvasiyana. Saka izvozvo tinozvitarisisa. Tichienda pakuti mazera api, isusu patinocompila data redu tichitora information inobva kumaclinics akasiyana-siyana munyika medu, tinowana mareports kubva kune maclinics 1500 svondo nesvondo. Kana kukwira kwemanyoka aya mwedzi uno waSeptember uchitanga, asi zvakazonyanyisisa kunana toti kunopera kwesvondo rekutanga raSeptember kusvikawo kunana 14 September. Pampari kunyanya-nyanya marekotsi echirwere chemanyoka iwayaya, kunyanya-nyanya idunhu redziva rasekwa, kutinozvishoma nekukuwadzana. Imo mudziva rasekwa mashina tanotiri kuona akanyanyisisa kune dziva rasekwa 1, 2 and 3 neimwe nzvimbo yavanoti Ganiwa. asiri muzivara seko. Kwanga kuru kunyanya kureport kwa manyoka iwaya.
Avanga vari Dr. Poshia Mananga Zira vanoona nezve zvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari muHarare. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwidzwa zvakare nhasi izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveupfumi zvichaita kuti upenyu hwevanhu vakawanda munyika hurambe huchioma. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority yazivisa kuti rita redhiziri rave kutengeswa nemari inoita madhora emunyika 12 nemasendi 55 kubva padhora kubva pamadhora 12 nemasendi 22. Petiri inonzi yave kutengeswa nemari inoita madhora 11 nemasendi 56 kubva pamadhora 11 nemasendi 55. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namutungamiri Nkomo weStudio 7 nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko pamusoro penyaya iyi.
Tichiona zvichingoramba zvichiitika mavhiki ose nekuti yedu petrol price yedu yakudetemainwa neexchange rate. Tikangoramba tichiona exchange rate yeZimbabwe dollar versus American dollar ichingochinja-chinja nefuel yedu inochinja. Mavhiki maviri apfuura exchange rate yakambodonha nefuel yakambodonha mbijana. Saka ndizvo zvatichagona tigara tichingoona zvichiitika kusvikira Zimbabwe dollar ne-US dollar tawana rate kuti Zimbabwe dollar inokupa ma-US dollar mangane. Tikava nerate iyoyo tichaona kustabilize. Kwatoti kustabilize kwatoita kuziva kuti price yedu yefuel inenge yakwira nguva yakareba isina kupfuura nguva yakareba isina kukwira.
Saka muri kuti aya ava magariro tsoro kushaya nyanga.
Chinhu chatofanirwa kutarisira kusvikira taona kuti Zimbabwe dollar rakasimba sei kana richikwikidzana neAmerican dollar. Kana zvisati zvasvika ipapo tichangogara tichingoona mavhiki nemavhiki kukwira kana kudzika kwefuel.
Ko izvi zvinorevei kune mitengo yezvimwe zvinhu zvakawanda wanda muzvitoro?
Zvatozochema kunguva yakawanda ndeyekuti mitengo inokwira kana fuel ichikwira. Asi tozoona kuti panonzi exchange rate yadzika nyangwe kanzi fuel yadzika mwemwe mutengo haidzokeri kumashure inongoramba yakadaro. Saka ndipo patotaona kuti ivo atoti corporate Zimbabwe mabusiness emuZimbabwe ndipo patoona humbavha hwavo. Havatarisi kuteera zvava ivo kwavari kana vachingobenefita vanongovhara zvatongoti vanochengetedza investment yavo. Havazotarisi kuti kana yachinja kuti idzike navo vodzikisa. Hatisati tambonzwa kudzika kwemapurize nguva yareba kusingadziki papurize nyango iyo exchange rate ichifluctuata ichitaridza kudzika dzimwe nguva. Tikazvisa pagraf tiatarisira kuti zvimwe zvinenge zvisina effect kukwira kunenge kwaita fuel compared kukwidza kwanenge kwaita exchange rate. Zvinoreva kuti ivo vana mabhizimusi vanongokwidza panonzi kwakwira fuel kuti vangoita mari vasaluze.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vareji shoko vari parunare muBulawayo namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino mukufambiswa kwenyaya dzemari zvikuru pamisika mutema. Pamwewo nemashoko achaturwa nemutungamiri wenyika mangwana eState of the Nation Address kana kuti SONA. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutura mashoko avo kumuri yeZimbabwe eState of the Nation Address mangwana masikati mudare reparamende. Upenyu hwevarwere huramba huri munjodzi sezvo vana chiremba vari kunze vari kuramba vakashinga nerekuti havasi kuzodzokera kumabasa kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana. anakuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusemi na ntungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumpandula 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ama agents amaningi sibethengisa singathi ngesikhiwa befuela iblack market, bathengisa imali bona basibe sithi bafuna. For example, but a certain percentage abayifunayo, abebesithi ama 40%, 50% ama agents. Yes, uhulumende engabe a right ukuthi akubhange.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele ama license abathenga lokuthengisa imali kubo makhale kukhweni phansi kwenhlelo ezifana le EcoCash.
Sikhangelela ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe.
Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe State of the Nation address edalele parliamente kusasa. Abe MDC besithi kabasoze bawulalele lumbiko. Abe kansili yakobulawayo sebeqalile njalo uhlelo lokuvalela izakhamizi amanzi besithi idamu le umzingwane galisela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selithathele ama license abathenga lokuthengisa imali kubo makhale kukhwini phansi kwenhlelo ezifana le EcoCash. Intathele izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Abakulumsebenzi wokuba ngama EcoCash agents bahlaba omkhulu umkhosi ngokuphazamiseka komsebenzi wabo. Umnumzana Thulani Mabutho wasemzini wemfakose ngomunye wabakulomsebenzi. Yena ke uthi lanxa leli kulinyathelo elilungileyo elithethweyo uhulumende, kodwa ukhanya ekwenza ngokungahlelekanga.
Uhulumende ngabe kwenze ngoba ama agents amaningi sibethengisa singathi ngesikhiwa befuela iblack market, bathengisa imali bona basibe sithi bafuna. For example, bathi a certain percentage abayifunayo, abebesithi ama 40%, 50% ama agents. Yes, uhulumende engabe a right ukuthi akubhana.
Usola leli nyathelo Mabutho athi lizophazamisa abanengi, bona abamsulwa ngoba sebeyiswela leyo mali akade beyithola ngendlela zokuya kuma EcoCash agents la, okubalisa eyokugada amabhasi lokunye. Umnumzana Collins Ncube wasemzini weGreston Park ukhuthaza uhulumende ukuba alungisise isisusa salolu daba kuqala.
Umbono kwami imbono ingani nxa kubhanwa ukufrozwa kwama EcoCash merchants, it's about the exchange rate. Ngibona ngani uhulumende kumele enze imizamo ebambekayo ngoba ama inconsistencies maningi kakhulu.
Uncube uthi lokhu kwenza kwahulumende kungayisiyo ndlela engasebenzela ilizwe lona elidinga abazotshala imali.
What picture does it give kulaba abangaphandle kwelizwe esingathi ngama investors abangafuna ukusisiza? Ma kuyikuthi here and there kuyafrizwa lokhu, ufrizwe lokhu, aku-unfrizwe, akusincedisi kakhulu njengelizwe. Nxa kuyikuthi sifuna ukudila le ndaba yama-exchange rate, let's deal with it holistically, singaphongukuthatha nje okuyisinqumo ukuthi ungafriza lokhu sikhangelele ukuthi kuzatshintsha lokhu lalokhana, kodwa akutshintshi imbangela lesimo sezomnotho welizwe elikwele Zimbabwe.
Enye ingcwethi kwezomnotho unkosikazi Matilda Gondo uthi abe Reserve Bank of Zimbabwe kabalukhangelisise lolu daba.
It's justified because now these are traders, the agents we're taking advantage.
Ngenye indlela singathi lilungile lelo nyathelo elithethweyo ngoba laba bantu bese besebenzisa leli thuba lokungami kuhle kwezinto elizweni behlukumeza uzulu ngalokho. Bekuza kuba yinto elunge kakhulu ngabe kuthiwa abe RBZ badinga ezinye indlela zokutholisa abamabhanga leyo mali edingwa nguZulu ukuze uZulu anelise ukuyathatha imali yakhe kungekho nkinga, kube yiyo abayisebenzisayo endaweni yokuthi bayayidinga kule imikambo yangasese.
Ugondo uthi leli nyathelo lizophazamisa kakhulu labo abangelawo ama-bank accounts bona akade sebethembele kundlela ye-EcoCash ukuthola imali ezisetshenziswa nsuku zonke. Ezinye zalezi ncingo ezivaliweyo zibikwa bezilamadola angaba zinkulungwane ezingamakhulu amabili amadola akwele Zimbabwe, osekusolisa ukuthi kambe lokhu kungasi kuganga kwabantu asebesebenzisa lindlela ngendlela engayisiyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqondane lesimo selizwe owe-State of the Nation Address edalele ePhalamende kusasa. Kodwa ibandla le-MDC lithi amalunga alo azatshengisela ngandlela thize njalo kasoze awulalele lumbiko ngoba engamnanzi umongameli Mnangagwa njengomongameli. Ibandla leli lithi uMnangagwa waqilibezela kukhetho olwedluleyo. Esikhathini esedlule amalunga e-MDC aseke aphuma edale njalo amhoza uMnangagwa ngesikhathi esethula umbiko ofanayo. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Daniel Molokele uthi lanxa besabonisana njengebandla ukuthi kusasa bazatshengisela ngayiphi indlela, okusobala ikuthi kabasoze bahlale ePhalamende balalele umbiko kaMnangagwa.
Abalaleli bamele bazi ukuthi njengenhlanganiso thina asamamukelanga impumela yokhetho kamongameli nyakenye, okuthi ukuthi ngesilungu we do not recognize the election without a presidential election. Njwazibonile the last year la dusiye ma uMnangagwa beParliament na siba nokutshengisela ukukhonona kwethu. So nakusasa kulowo monakalo ukuthi sabe sitshengisela ukukhonona kwethu ukuthi asimamukeli njengomongameli weZimbabwe.
Lizahamba kodwa eParliamente libe seliphuma nxa engangena.
Okwamanje asikabi neqiniso ukuthi kuzayenzwa kanjani kusasa ngoba sisaibonisa namacebo. So kukathathi edalela ePhalamende and kathathi lathi sithengisela ngendlela ezijiyeneyo. Okokuqala sangena wathi sephakathi sasesiphuma i-workout ngesilungu. Okwesibili sangena sahlala phansi sala ukumsukumele ngena bagcina besixotha ngamapolisi. Okwesithathu sayali ukungena ePhalamende. So sizabona kusasa ukuthi kwenza kanjani.
Abanye ikakhulu bona bezanu PF bathi ukungayi kwenu eParliamente kumbe ukutshengisela phezulu kobukhokheli buka Mnangagwa ikudlala ngesikhathi ngoba seladuma ledlula ukhetho solwedlula lethini ngalokho.
Into enhle ngempilo ikuthini kudemokhrasi sinamalungelo okubona izinto ngendlela ezijeneyo. Kubazisa ubuhlungu kakhulu abantu bezanu-P F ukutshengisela kwethu ngoba babefisa ukuthini lathi simbize uMnangagwa sithi ngupresidenti. So ma singambizi singathi president jamisa bazi ubuhlungu kakhulu. So lathi sizaqhubela phambili sitshengisela ukuthini uMnangagwa kabhotelanga abantu beZimbabwe kwakuba lokucibikezelana okwenzakalayo. So kuzamzisa ubuhlungu khonokho even kwi-international community ma bezama ukuringeja besenza babe lokhu bebuza ukuthi nikanti indaba yenu empumela yokhetho leyisingaphi ngoba i-MDC lokhu ingahambeli empumela yokhetho. Ngakho-ke thina njenge-MDC asibandaba ukuthi izani icabangane esikwaziyo ukuthi abantu beZimbabwe abamvotelanga uMnangagwa.
Umnumzana Daniel Mologele isikhulumeli se-MDC njalo ungumeli weWange Central edale lePhalamende. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingumuzi Phuthi ongumeli webulili maWest edale lePhalamende, yena othi kungaba yinto embi ukuthi abe-MDC baphume edale lePhalamende umongameli Mnangagwa engakethuli umbiko wakhe.
Abantu jikelele abeZimbabwe bayayangiswa ikungaziphathi okulenhlonipho okwenzakalayo aluba abantu sebeseparlamente. Abantu bathi besenza ukhetho bakhetha abantu ukuthi baye bamela, besenzela ukuthi kube yindlela yokuthuthuka kwezabelo zabo lokuguquka kwempilo. Kabafuni konke lokwana esibona kuthona kusenziwa, senziwa ukuhlabela lokubangelana umsindo layo wonke ama-dramas la esikhuluma ngawo. Ngithemba umthetho usuzwakele endlebeni zabo labomkhula bethu abe-opposition ukuthi hayi madoda, phela lapha sisebenzela abantu, kasisebenzeli kubuya sizokuthi omunye uyalayitha omunye uthela amanzi. Asenzeni okokuthi omunye uyalumathisa omunye uyakhwezela. Umlilo lo ube ozaguqula impilo zabantu. Angiboni ukuthi bazakwenza. Bangakwenza kuyabe kungamangalisi ngoba angithi sebeke bakwenza. Sokukabili bekwenza njalo kuli 9th Parliament. Bangenza njalo-ke ngokwazi kwami uSpeaker of Parliament uzabadedela baziphumele alitshona besenza okwenza ama-personal businesses abo phandle ngoba babekhombise ukuthi kabalandanga ukuzofaka imiklomelo ethuthukisa ukuhlala kwabantu ababakhokhelayo. So asikukhangeleli inkomo ukuthi kwenzakale khonoko, kodwa kungenzakala kusimangalisi.
Khona kuyini okukhangeleleyo embikweni kamongameli Mnangagwa?
Sikhangelele ukuthi umongameli akhulume ikakhulu ngesimo somnotho. Sikhangelele ukuthi njengoba bekufakwa imithetho ehambelana lokuqondisa indlela amabhizinisi aziphatha ngayo bekhangelane lomnotho, kube yindlela yokuthi yena aza kukhuluma kube ngokuza kupha i-direction kumbe lapho kumele kuyiwe khona. Uzananzelela nkomo ukuthi umongameli kunyekele lohulumende baphe amazwi wokuthi ukusetshenziswa kwemali yangaphandle kube yinto ezabanjwa njani. Khonokuyana-ke abantu bebengakakuthathi ngendlela ekhangelelwe ukuthi aluba bakuthatha ngayo, kodwa yindlela yokuqondisa umkhonomi-ke leyo, ngoba akula lizwe eliphila ngokuthi intando kazelusile wonke umuntu uphonge usebenzisa imali ayifunayo. Bekhangelela phansi amandla ayemali yakuleli.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi lilunga leZANU-PF njalo umela ibulili maWest edale lePhalamende.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ikhansili yakoBulawayo isiqalile njalo uhlelo lwayo lokuvalela izakhamizi amanzi, isithi idamu leUmzingwane selilamanzi amalutshwana kakhulu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ikhansile edolobho lakoBulawayo isiqalile ukwabela uZulu amanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu lokutsha kwamadamu. Umabhalane wekhansile edolobho lakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uchaza isimo samanzi emadamu ethi uMzingwane ulakho ukucitsha ngoba idolobho lisebenzisa amanzi amaningi.
Thina nge-production capacity esilayo siyakwanisa ukuthi abantu nxa ngabe natha about 130 megaliters a day, sibanika abantu 24/7 amanzi kungela problem yicho. But nge consumption ekhona le 150 megaliters a day ku manenga kula manzi asikwanisi ukuproduce.
Kusukela ngeviki edluleyo iCouncil iqale njalo ukuvalela izakhamizi amanzi kulandela ukusilela kwamandla kagetsi adonsa amanzi iwasa ezitichini zokuwahlamba kanye lokuthi vele amanzi akhona asemalutshwane emadamu. Kusenjalo izakhamizi zedolobho lakobulawayo zamukele ngemibono ehlukile uluhlu lwendleko yomnyaka ozayo i-budget bethi iqanse kakhulu ngeke benelisa ukubhadala ngoba ezomnotho zimi manzonzo. Umabhalani weCouncil edolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uchasisa isilinganiso sokuqansa kwemithelo.
Ngoba kade santi se-advertise-ile kumele sinike abantu isikhathi sokuthi bekhonone befake ama-objections. After ama-objections sokwedlule inyanga yikho lapha esizahlala khona njengeCouncil sikhangela ama-objections abantu sivumelane lawo kumbe sithi hayi kawaqinanga then isibese sikuhambisa kuministry for approval. I-budget kayisoze ikwanise ukuthi ibambe isikhathi sika 1 October kuseduze kakhulu.
Umgcini sihlalo weChabalala Residents Association umnumzana Albert Ndlovu uthi ukuqansa kwemithelo ayihambelani lesilinganiso sokukhwezwa kwemithelo esicelwa yiCouncil.
Chabalala ilokitshi elidala kakhulu eseli elayokhuphaka ngabantu asebesabangena kuma pensions. Imali abayiholayo kupension i-less than half yemali abayipropose ukuthi bafuna ukuthi ibe yiyeza implementwa yi-Council ukubana kubhadalwa ama-rents ankhona. Ngoba 126, most of the people are getting less than 80 pound per month, but bona befuna $126 per month.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mqondisi Ndebele uthi bathithibele ngesicelo sebudget yeCouncil ngoba ayihambelani lokukhwezwa kweholo lezisebenzi.
In order to maintain the city council kuyamele labo bakhweze, but mbone ngalokukhweza kwabo ngaloba kuhambelana lokuthi abantu bakhwezele njani ama-salaries awo.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Yolanda Moyo uthi kuhle ukukhwezwa kwemithelo kodwa kuzakhama uZulu.
Sikhangela ukuthi kwezinye indawo emadorobheni nalapha elizweni lethu leZimbabwe akulamanzi.
iCouncil edolobho lakobulawayo isithe yazisa isizwe ngesicelo sabo sokufuna ukuba bakhweze imithelo yezindlu kulandela imithetho elawula ukusebenza kwamadolobho andubana kulandelwe ezinye njalo indlela ukuze kuvunyelwane izakhamizi lohulumende kungakakhwezwa imithelo yezindlu lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo namuhla. Ilitha ye-diesel ikhuphuke isuka ku-$12.08 yaya ku-$12.42. Iphethulo yona iqonge isuka ku-$11.55 yaya ku-$11.76. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota lokho sokusenzakala viki ngeviki njalo kubangela ukuthi intengo yezinto ezichiyeneyo layo ikhuphuke mahlayana. Ingcwethi yehlaziya yezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi okudanisayo yikuthi lanxa intengo yamafutha ingaze yehle abezitolo bona kabehlisi intengo yempahla abazithengisayo.
Kuthi kubana nxa irate ikhwela exchange control le fuel izabe ikhwela, but okwenzakaleyo ungananzela amavikili amabili athathu adlulileyo bekusiba le pressure esithi global oil prices ama-pressure akhwela ama-oil prices phezulu kuyabuya kuzosibulala thina ngapha ngoba ingakhwela FOB thina siyabe ikhwele ku-FOB siphinde siyigweze ngapha ngoba thina fuel i-price determinwa yi-exchange rate. Osokwenzakala ukuthi uzabona ukuthi nxa ifuel ikhwelile kukhoza ukuthi into ezinye eziningi zikhwele nje, kuzabona ama-price elokhu encrease siya phezulu.
ngezinye indlela shoko singathi ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu yinto esimele siyikhangelele mafiki wonke.
Ya, yeah, vele into sofuze siyikhangelele until exchange rate ezimdollar le US dollar izefike esithi convergence or sithi kule exchange rate esikwaziyo ukuthi sesingasebenza ngayo. Maviki wonke nxa singakabi le convergence siyabe silakhona ukuthi ngemande siyavuka ifuel ikhwelile.
Nxa ethe akhwela amafutha ezimota ehla njalo njengalokho esesike sakubona kusenzakala, intengo yezinto ezitolo la nxa ithe yakhwela iyehla yini nxa amafutha engehla?
Yikho lapho esile problem kakhulu ngento esithi ngama-market dynamics, lobugwelegwele kwabosuba amabhizimusi beZimbabwe. Ungananzela nxa bekhweza umsindo wabo omkhulu uyabe ukuthi i-exchange rate iyabe ikhwelile, ingavuka iyehlile njengalokho kwenzakalayo ukuthi bavika amabili adlulileyo ike yatshaya u-25 namhla ungakhangela kubo 15, izinto azireflektwa ngokuyehla kuzihle zihlale zikhona apho kuma-price ona lawo abo 25. Ngapho kwesinye isandla amasalari abantu akhwela ahlala endawonye, so izakubona ukuthi ekugcineni umuntu othwele nzima ngumuntu nje bona sobabhizimusi okwabo bayazivikela ngokucatha nge-exchange rate.
Kolunye udaba olwehlukileyo sibone lamhlanje iReserve Bank of Zimbabwe ivala ikhono lokuthumezelana imali nge-ecocash okuthiwa i-cash in kumbe i-cash out. Uthini ngalokho?
Okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi kungumsebenzi wabo njenge-Reserve Bank ukuthi ibe iqondisa lokulungisa lapho ebona ngani kuyaphambaniseka. Eqinisweni ukusebenzisa ama-facility lawo cash in cash bese kusenza abantu benze ubungeswa. Kodwa sikukhangele njalo sithi yena njenge-Reserve Bank ibifuze idinge ezinye indlela zokuqondisa kulokubana ivale.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuquma umthambo ohambisa inhlanyelo kababa i-vasectomy ngesiNgisi ngenye yendlela engasetshenziswa ngobaba ukuhlela kuhle imuli. Kodwa bayayamukela na? Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Iningi labo baba lihlehlela emuva ekusebenziseni indlela le e-vasectomy bekhala ngokuthi iphambanisa ukusebenza kuhle komzimba wesilisa lanxa abezempila kahle bethi akunjalo. Okugcizelelwe unkosikazi Zandile Mthethwa ongumongikazi.
I-vasectomy indlela yokuhlela ngayo imuli enziwa kubo baba. Kusikwa nje ukuvala ukuthi inhlanyelo kababa ingadluli ukwenzela ukuthi umama angazithwali. Ekusikweni kuvalwa leyo ndlela akukho okunye okuphambanisekayo kubaba. Phakathi kwe 100% singathi about 10% obaba yibo kuphela abayenziwayo i-vasectomy. Indlela yomthambiso iyodwa, indlela inhlanyelo kababa iyodwa, so akuphambaniseki lutho ekuvalweni kwenhlanyelo. Yonke into iyasala isebenza njengokuba ifanele isebenze. Ubaba uyasale engubaba, akukho okunye okudisturbekayo lapho. Ama hormones akabe lokho esebenza njengokuba efanele ukuthi asebenze. Laye uzabe ezizwa ukuthi ungubaba sonke isikhathi nxa ehlangana lomama.
Unkosikazi Mthethwa uqhubeke ethi le yindlela enhle yokuhlela kuhle imuli nxa umama ebhekane lobunzima ukusebenzisa ezinye indlela kodwa kayivikeli imkhuhlane.
I-advantage ye-vasectomy iyikuthi yena ubaba uyabe sevele esekwazi ukuthi imuli yakhe isanele. Umama akasela ukuthi ukhohlwa amaphilisi abonakale sezithwele ubaba engafuni. Akusela expense yokuthi uthiwa umama akahamba akayefaka i-no-plant kumba ahamba ayethenga amaphilisi. It makes ukuthi i-planning yemuli ibe lula. And nxa kuvele kuqaliswa inhloko yendlu kulula-ke la kumama. I-disadvantage ke iyona le ukuthi it's permanent. Bangehlukana akusela enye indlela ukuthi ubaba angazuza abantwana futhi ayivikeli imkhuhlane yemacansini ngancono lisebenzise i-double method ye-condom use.
Umnumzana Mthokozisi Sithole isakhamuzi sakobulawayo uthi yena kavumelani lale indlela yokuqunywa ngoba kungazakali ukuthi bazaphila bonke okwesikhathi esinganani.
Indaba leyi yokuqunywa kwabobaba, i-vasectomy, angivumelani layo sibili. Ngoba njengabantu asikwazi ukuthi uNkulunkulu usidalele ukuthi siphile iminyaka emingaki lapha emhlabeni. What if ngihambe ngiyenza leyo vasectomy? Umngami angichiye awusisebancane, ngibe esengithatha omunye umfazi. Lo mfazi uzabefuna abantwana. Ngizakwenzani mina sengisengihambile ukuyenza i-vasectomy? So I think kungcono ukuthi omama kube ibobodo abapreventayo lezi zinto.
Umnumzana Thomas Ncube uthi kumele kusetshenziswe ezinye indlela zokuhlela kuhle imuli kulale.
Kumele kutholakale indlela zokuthi kumbe nxa ngingakafuni ukuthola abantwana okunjengamaphilisi nje ahambisana lalokho okwenzakala womama, at least kungcono kulokuthi umuntu wesilisa ehlenzo ukuthenwa njengenyamazana lezi zifuyo. Ngibona ngathi futhi kuyisono la phambi kaNkulunkulu ukuthi umuntu ongubaba ethenwe, ngoba kuyenzakala ukuthi ngithole omunye umama kumbe lwane ngxe sesehlukene sendithole omunye wokumthatha, lwane ngumthetheyo la engxe ufuna umntwana. So nxa ukuthi mina sengiqunyiwe lapha ingane leyani izatholakala njani?
Unkosikazi Silindile Zulu uthi yena akazwisisi ukuthi obaba bayazikhethela kodwa kuncindezelwa omama ukuba babe yibo abazivikelayo.
Ukuqunywa kwabo baba mina ngizwisisani lakho, ngoba yeshe kuyaso kungani yikuncindezelana, ngoba kuyabe sokulusizi ngoba kusasa nxa sesiyalene sethola omunye umfazi, umfazi wani yabe sefuna umntwana. So kulusizo olukhulu kakhulu ukuthi sikhanye sesobaqumo baba nxa efuna abantwana ichoice yakhe. Nxa kuyikuthi engafuna abantwana umfazi uyapreventa, ayikhona ukuthi ubabe kunywe, vele akwenzakali lokho.
Iningi labo baba livumelana lomqondo wokuthi inani labantwana kumele lihlelwe, kuba kubi nxa yena esezaba njengesifuyo. Loba odokotela bethi akulimazi, bona bathi abavumelani lakho lokhu, ngabe benza okunye okungasoze kubavale okwempilo yabo yonke. Abanye omama labo bakhanya besekela obaba kulokhu bethu akukuhle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, oyedlalela iqembu leHighlanders uCharles Chief Chilufya kasekho. Izihlobo zakhe zithi ubeselesikhathi engezwa kuhle, kodwa akazivezanga ukuthi udliwe yini. Wayengumqeqeshi weHighlanders ngesikhathi uChilufya edlalela leli qembu. URamani Kumbo uthi wayelijaha elalihlonipha okumangalisayo, njalo wayelalela asebenze ngemfanelo enkundleni yomdlalo. UChilufya waziwa ngokuhlohla amabhola amangalisayo lo kulichaya kuhle ibhola phakathi laphakathi kwenkundla kumidfield. Wadlala lwaye ngukapteni weqembu uThulani Viyancube, ubekezela samandlondlovu uJohannes Ngotso, uRichard Choruma, Gift Lunga Junior, uNoel Kaseke, Mamba Chisoni, uBlessing Gumiso, labanye abaphakamisa izicoco ezimbalwa zePremier Soccer League bedlala bebonke. Ukuziphetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Ibhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selimise umsebenzi abathenga lokuthengisa imali kubo makhalekhukhwini phansi kwenhlelo ezifana le-Eco Cash. Umongameli Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe we-State of the Nation address kusasa edale lephalamende, kodwa abe-MDC bathi kabasoze bawulalele lumbiko. Kwanele Oliver lelisayo ngontungameli Nkomo luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.